manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 5 2016. Munokwanisa kutinzwa paindaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Handisi kutaura nge masangana. Zvino kana mumwe achiramba kusangana neumwe ndovaita sei? Vakawanda ndichiita approach vanasivanda kuti ndoda kuona mukuru. Iye vanodhanzi tangai mavarecognize.
Mutungamiri webato reMDC TV Morgan Tsvangirai vanoti vakamboedza kutaura nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe asi zvikakona.
Hapana chakagadzirika kubva patakasangana nemutungamiri wenyika paya muna June tabva kudirwa mvura inovava.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti votengeserwa midziyo yavo sezvo hurumende isiri kukwanisa kuvapa mari yekuendesa vana kuchikoro nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti vakamboedza kuita musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavakurudzire kuti vaende pamudyandigere asi zvakakona nganga murapo achida. VaTsvangirai vanotiwo hachisi chokwadi kuti ivo nemutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vari kurwira chigaro chekutungamira mubatanidzwa wemapato anopikisa kuitira sarudzo dzemuna 2018. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaTsvangirai tikatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti pane kunetsana pakati pavo naamai Mujuru.
Ukuru we, because hatisati tataura nehukuru ka, tiri kutaura nyaya yemaconditions. Tisenze pamwe chete tigadzirise maconditions eelections. Hatisati tatombotaura nyaya yekuti ani mukuru ndiani, because hazvisi zvokuti hazvisi kuri positions, maconditions. That's why tiri kunera tese. Tiri kusenza pamwe chete kuita kuti pushe nyaya yemaelection reforms. Saka anotaura kuti pata dzipaita nharo takambogara pasi tichiita mukuru ndiani, hapana zvatimboita zvakadaro.
Asi mune remangwana kuri kuti zvinhu zvacho zvagadziriswa, munenge muchida here kuti mapato anopikisa aya muite mushandira pamwe kana kufielda munhu mumwe chete
anokwikwetaura vanhu? Isu tinogara tichingotaura nyaya yekuti zviri zvinhu zvakakodzera. Tinonzwa pfungwa dzavanhu kuti vanhu ngavabatane. Isu hatipikani nendo nazvo. The only thing tichazozviona papa pari zvino ngatidzidzei kusenza pamwe chete.
Tiri kunzwawo kuti munenge mamusina kuwirirana muNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA panyaya yegwara rekutora, ichokwadi here?
Isu tinoenda kuZimbabwe Electoral Commission for the consultation dziri kuitwa ikoko seNERA, and isu tese tine one position yatine tichinopusha ikoko. Saka tokonzita pesa na 5, isu tichinoita one position. Tine document rimwe chete rinotaura kuti maconditions atoda ndaya ndaya. Saka panokozonzita pekana ndisaposana ndepapi. Tinopesana taenda kuzeki, tanosangana nemapoka ezanu PF akafanana na OK Smart, inonzi party inonzi OK Smart, makamboizwa kupi?
Pane nyayawo imwe yanga ichipushwa na Dr. Ibo Mandasa ye National Transitional Authority, munoona sei nyaya NTA?
Pane dambudziko rimwe chete chete, kuti kukakavadzana kuri kuZimbabwe is a political stalemate. Handiti ka kusawirirana maererano nepolitics. Saka mukazoti imimi munoda kugadzira hurumende ine vanhu vasiri mapoliticians, mune muchibva nekupi? Hani munoona dambudziko racho? Isu tiri kuti kana tichida kuisa transition, any transition mechanism, ngapave nekutaurirana vanhu vobvumirana kuti patiri kubva apa tichisvika apa tinee tichifambisa sei. Mapolitical parties ndo vane vanhu, nokuti ipapo vanhu vachabvunza kuti ko vatungamiriri vedu vari kupi, ko mapoto edu ari kupi, nokuti mune manopoinda. Iye anokupai simba rokunotsvaga kuti nini gauye ndingave, ndiani anenge achinotsvaga iye? Achisenzesa masimba api? Ari muconstitution here? Ari pai?
Saka iyo vakamboya kwamuri here vamandaza vachida kunyatsojikisa zviri kufamba.
Vakauya ndikataura navo ndikavati haina handibvumirani nemaaproachi ramuri kuita. Nokuti chichatora kuti Mugabe abve chii handiti ndochinhu chokutanga. Uye chechipiri chamuri kutransitional authority isiri political yema non-politicians. Muri kuti vanhu ivavo vanenge vachisarudzwa nani uye vachizoita basa rei vachiita answerable kunani. Parliament kune mapolitical parties. Handiti saka mapolitical parties yamuda kuti dizove parliament here. So ipapo ndo pari kunetsa nyaya kuti hamungaisi transitional authority yema non-politician. Handiti kutaura izvi kuti ini ndiri politician. Haa, ndiri kutaura izvi nokuti mapato anokwikwidzana ndo anofomba hurumende. Hakuna hurumende inofomwa navanhu vachingofamba musitiri kuti huya kunewe iwe huya kuno. Anenge achivataidza ndiani?
Tichitarisawo kuti nyika matambudziko ari kuramba achiwedzera yavatsvangirai, makamboedza here kuti mutaure navamugabe muchitaurawo pfungwa dzenyu?
Handiti kutaura kunge masangana. Zvino kana mumwe achiramba kusangana noumwe ndovaita sei? Vakawanda ndichiita approach vana Sivanda kuti ndoda kuona mukuru. Iyo vanoti hanzi tangai mavarecognize. Ndikati ndokoko recognize iyo election yakabirwa. Ndorecognize chii? Saka ndakangozvisiyawo zvakadaro.
Asi kuri kuti masangana nawo manga muchida kutaura kuti kudii?
Inini ndoda kuti ndivaudze kuti mudhara mukaona vanhu tichiinda yamunozorora hakusi kuti tokuvengai. Ende tiri kuitira izvi kuti imimi mukasuduruka paside mukanoretire then toonawo vachiri kunzwa vezera diki vanogona kutora nyika ine ichiinda pamberi. Iye zvino kukura kuneta handiti munozviziva izvozvo. Kana munhu aneta haachakwanisi kuona kuti chiri kuitika chinhu chipi. Ende munongozivawo kana mumamisha chaivo
kana
munhu ari kusvika muma90s vane vokubirira kudya sadza.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti hurumende haisi kugadzirisa matambudziko avo uye vave nenguva yakakura vasiri kubhadharwa mari dzechikoro zvapa kuti dzimwe nhengo dzavo dzitengeserwe midziyo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMahia kuti tinzwe zviri kuitika.
Hapana chakagadzirika kubva patakasangana nemutungamiriri wenyika paya muna June tabva kudirwa mvura inovava. Isu tanga tichida kuva nemusangano wokuti tione mabatiro atingaite zvinhu zvinotinetsa. Zvakataurwa zvese hapana chakaitika ende nazvino tichiri kungotambudzika. Vana vechikoro vedu vatova nezvikwereti zvinosvika kuma 2500 something uye kuti tavabereki vana ivavo vakutotorerwa zvinhu nezvikonzi nekuda kwaizvozvo.
Muri kumbotaurawo here nemakurukota ehurumende kuti vagadzirise dambudziko here?
Makurukota ehurumende ari kunetsa kutaurika nawo nekuda kwekuti vakaita ngavomwo yokudzinga mutungamiriri wevarwiri worusununguko Christopher Mutsvangwa nevamwe vavo vanobatanidza pamwe chete neni kuti zvikwanisike kuti pasave nekutaurirana.
Saka dambudziko ringagadziriswa sei?
Dambudziko ringatongogadziriswa chete kana pawaniswa mukana varwiri worusununguko kuti vawanewo chokutaura pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare.
Vateereri, hechinei chiziviso chakakosha. Pazvirongwa zvichaparurwa kwenguva pfupi pfupi panguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica panhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Zvirongwa izvi zvinotanga musi wechipiri mbudzi 8, 2016. Nemusi wechipiri mbudzi 8, America inenge ichivhota musarudzo dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika iyi. Musakanganwa kuona nekuteerera zvirongwa zvedu zvatinenge tichitefenyura tichikupai pfungwa dzevamwe vave kugara muAmerica avo vakabvawo kuAfrica nedzimwe nyika. Tichange tine vatori venhau veStudio 7 kunzvimbo dzekuvhotera muWashington DC munguva dzemasikati. Panovharwa urongwa hwekuvhota uhu na 8 p.m. manheru panguva dzekuAmerica, tichange tine vatori venhau kumuzinda waamai Hillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublicans kuNew York. Tichange tichikupai nhau dzinenge dzichiitika paredhiyo uye paFacebook yedu yeVOA Shona. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzichange dzichipawo pfungwa dzadzo pane zvinenge zvichibuda musarudzo idzi. Musi wechipiri paredhiyo tinenge tiine special live talk program manheru kubva na11 p.m. kusvika na12 p.m. munguva dzekuAmerica usiku, kana kuti na5 a.m. mangwanani kusvika na6 a.m. mangwanani panguva dzekuZimbabwe. PaFacebook page yedu tinenge tichikupai zvinenge zvichibuda musarudzo chiripo ripocho. Musi wechitatu mbudzi 9 tine chimwe chirongwa chemusi uyu chete chete, kana kuti special program chatichatefenyura chiri chelive talk. Icho tichatefenyura kubva na10 mangwanani kusvika na11 mangwanani nguva dzekuAmerica, kana kuti 4 p.m. kusvika 5 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Manheru yechitatu musi wa9 mbudzi tichange tichikupai zvinenge zvabuda musarudzo idzi munhau dzedu dzemazuva ose paStudio 7 kubva na7 manheru kusvika na8 manheru nguva dzekuZimbabwe, uye tichange tichikupaiwo chirongwa chelive talk na8 p.m. nguva dzekuZimbabwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo nezvenyaya yemabond notes ayo ari kuda kuparurwa mwedzi uno nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe. Tatanga nekubvunza vamoyo kuti vanoona sei nyaya iyi.
Mutemo wanga wakakosha kuti kana tichishandisa mabond notes kuve nemutemo uri pasi pawo. Saka zvanga zvakakosha kuti uve nemutemo unoita kuti mabond notes anoshandiswa sei, uyezve tingati pamalaws enyika anenge akamira sei.
Saka imi sevemabhizimisi muri kutambira here iwo mabond notes aya, uye muri kunzwisisa here kuti anenge achishanda sei? Makanyatsotsanangurirana here neRBZ yacho?
Tinoramba tichitaurirana neRBZ vasati vamahunza, vasati vataura nezvazvo, takataurirana tikanzwisisana kuti kana tichihunzanya mari iyi tinoita sei, uyezve tinobatsirana sei, nekuti dambudziko ranga riri redu tese pakuti vanhu hakusisina mari yekushandisa kutenga zvinhu. Saka panga pane dambudziko.
Tiri kunzwawo kuti pane vamwe vemabhizimisi vanenge vaakutotengesa US dollar racho, iro bond racho risati rauya. Zviri kufamba sei, uye munoona bhondi richinyatsoshanda zvakanaka here?
Izvozvo zvinoitika nekuti vanhu kana pane vanoita business zvakasiyana siyana nenzira dzakasiyana siyana, kana vaakuona kuti kune mari yavanogona kuita sevanhu vemuZimbabwe, tanga tichibhena mari tichiita zvakasiyana siyana pakubata mari nekuishandisa. Saka kana vanhu vakaona iyoyo mukana, vakawana mukana wekuti vanogona kuita mari, vachaita mari. Mabhondi asati auya, marandi anga achichinjwa. Kana uchida randi waichajwa, kana uchida kuchinja marandi kuti marandi aite madhola, vanga vachichaja. Izvozvo zvanga zvichiitika. Saka tinoona nzira iyoyo ndiyo nzira yanga ichibatwa mabatiro emari vanhu vemuZimbabwe. Saka bhondi nairoro tiri kuona senge kubatwa kwaro, vanhu vanenge vachitibata nenzira iyoyo. Asi nekufamba kwenguva tiri kuona senge vanhu vacharijaira kushanda naro.
Saka imi sevemabhizimisi, chii chamuri kuvimbiswa pamabond notes aya, anga kubatsirei sei?
Dambudziko redu ranga riri kuti panga pasisina mari, vanhu vanga vaakuramba vari vakamirira mumacues kusina mari yavanowana. Vachipuwa $50 maUS aiwawo, vachipuwa 50 nezuva. Vamwe vanga vadzikisa, mabhengi anga adzikisa, vanga vakuvapa 50 pasondo. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vasatenge zvinhu. Isusu mabhizinesi anga akamira, maproducts tanga tichigadzira asi anga akamira. Ndo ranga riri dambudziko redu. Saka zvose zvinobatsira kuti vanhu vatenge zvinhu zvitori nani. Saka takaona plastic money yakuintroducer, izvozvo zvakaita kuti business ifambe, zvakatibatsira. matransfer wo anga achibatsira bond note tiri kufungawo kuti maybe richatibatsirawo kuti zvinhu zvifambe vanhu varambe vagone kutenga zvinhu zvange zvakuramba zviri muzvitoro
asi kavamwe vari kuti mari vamoyo haingangonzi yauya pasina kuti upfumi hwenyika hunenge hwakati simbei hurumende ingangotara here kuti bondi iyi 1-to-1 tinoona kana reus dollar rinombodzika kana rand rinodzika richikwira pangaitwa here mutemo wekuti panofanira kuita 1-to-1 hapasi kukanganiswa here ipapo
nyaya yanga iripo ipapo ndeyekuti pange pane facility yekuafrican bank yanga yakabata mabhondi iwawo pasi pavo panga pane facility saka 1-to-1 iri kubva ipapo pange pane mari yakaiswa pasi neafrican bank yakabata value yebhondi iroro saka kana zvakadaro hationi kuti kune problem
mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vabusisa moyo vari parunare mubulawayo muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa kanawo nevanenge vachivabatsira nasi tina sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa musarara nezvekubatsira kwavari kuita varimi
pari zvino tine zvirongwa zviri tine zvecorporate farming necontract farming tiri kutarisira kuti tingakwanise kurima 100,000 hectares nesoyabeans nechibage musamakropino uyezve muwinter wit toda kutarisira kuti tiite 40,000 hectares dzokurima wit kana kuti gorosi takapawo chirongwa chekutanga chekushanda pamwe chete necommanda agriculture kukwa takataura nevakuru tichivavimbisa kuti tichazenge tichitenga 800,000 tons dzechibage zvoreva kuti izvi zvichasimudzira varimi munyika yese vari kurima chibage musika wechibage watovapa kudara
saka varimi ava muri kutarisa vari kumapurazi nevari kumamisha vese
pari zvino tine chitarisa vari kumapurazi tikuda vane minda yakati tambanukei vatiri kushanda navo pari zvino kudayira kuti chirongwa chekomanda agriculture chiri kubatsira avo varimi vekumaruzevha
ko tichitarisawo panyaya dzemitengo dzinombowanzochema-chema nevarimi zviri kufamba sei mwaka iri kuteera
gore iri kutanga tichitenga chibage nemitengo inosvika kuma330-340 tichibhadhara ipapo mwaka inoteera tinodayira kuti mitengo icharamba yakadaro asi chatiri kunyanya kuita nokurudzira ndechekuti gohwo redu pahekta imwe chete ringe rinosumukira dambudziko haridzi pamutengo dambudziko riri pagohwo riri kukwaniswa kuwanikwa nokuti kazhinji kacho tiri kuona gohwo richidzikira zvikuru saka izvinozosiya varimi vasisina mari kana kuti vasara vari muzvikwereti
saka imimi varimi munonyatsovabatsira nei apa munenge muchivapa mari yembeu here zvinofamba sei
isu tinovapa zvose zvokurimisa zvavanenge vachida uyezve vamwewo vanenge vakumbira ruziva tinovapa maextension officers edu anenge achizoshanda navo kubva pakutanga kuparura minda kudyara nokukohwa saka zvirongwa izvi zvinongosiyana-siyana maringe nemurimi kuti uyu muringe imhando yerudzwai tinozovawo neimwe yatinoti corporate farming apo patinongopiwa munzvimbo torima isu tozoti kana gore apo topowo chidimbu kubva muzana kumurimi kuti tashandisa munda wenyu zvatakohwa ndeizvi
avo vanga vari sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti women's forum chatinopakurirwa namavelas muhlanganya uye
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nachiremba dr Bernadette Ndoro avo vanova nyanzvi yegomarara tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu dr Ndoro
aita zvenyu.
Mungati tsananguro kuti zvii zvakaita kuti mufunge kupinda pabasa irori rekuita chiremba.
Rwendo rwacho rwange rwakareba mbikani. Zvekuti handakangotangawo ndichingori chiremba asi nekufamba kwenguva unongoona uchingokwezerwa kune rumwe rutivi rwemabasa eutano kusvikirawo ndazopedzesera ndamuchirongwa chekuongorora vane magomarara. Poli yacho inenge yakareba, inenge iri slow growing but unongopedzisira wako.
Kune mamwe madzimai nevanasikana vakateerera kunze uku, zvii zvavanofanira kunge vachiverenga kuti vapindewo mumabasa akadai seavana chiremba neiwo ramuri kuita rekuongorora magomarara?
Vanoverenga zvavo kuti vapase zvidzidzo zvavo zvefom 6 kana vapasa ipapapa. Ivo tazetami vanosvika form 6 vanenge vaakunzwa kuti mwoyo wangu uri kuti ndopinda here mumascience subjects anozoita kuti ndizopedzisira ndamuutano. Kana apedza kudzidza izvozvo achiremba ombogara makore akati kuti achiongororawo mamwe madepartment akaita semaoperation kukotsirisa nezvimwe zvakadaro kusvikirawo azosarudza ega kuti zvandaa kuda kuita nezvegomarara. Saka zvegomarara zvakatishiya nezvishomanana nezvamwe madisciplines emedicine because zvinodiwa manje kana wamukati mazvo zvakatisiyanei. Saka kukusarudza kwachona kunongosiyana zvichienda nekuti interest yemunhu chaiyo yakanangana nezvipi.
Zvanga zviri nyore here semunhu wechidzimai kuti mupinde mubasa irori rezveutano?
Zvange zvisina kunyanya kupfara nekuti pandakapindawo mubasa iroro madzimai anga ari mashomanana aingoverengwawo apo nepapo asi iye zvinosotawanda. Chichinhu chega chega chinenge chichingoriwo nezvinooma pachiri asi kungotsungirira ndokunoita kuti usvike kwauruda kuenda.
Vamwe vangada kuziva kuti ivo Dr. Bernadette Ndoro ndiani chaizvo, mune vana here kana kuti zvakamira sei?
Ndine vana vakomana vatatu, varume vatatu nevazukuru vatatu.
Saka pane vari kufungawo kupinda here munyaya idzodzi dzezveutano?
Ndine umwe mukuru wangu anoshanda kunogadzirwa mushonga, kunobikwa mishonga yekenza kukambani inonzi Baxter. Anomuteedzera anoshanda muchipatara ndi dokta. Anomuteedzerawo ari muIT. Havakwana ivava.
Aiwa, vane nzeve vanzwa. Saka ikurudzure ipi yamungapenyanya madzimai nevanasikana vari kuteerera pari zvino panyaya iyo yekuitawo mamwe mabasa akadai seamuri kuitai? Munozvigona sei kuti amai mudzimai uyezve muri dokta?
Kana watongopinda mubasa racho iroro zvinoendeka ende unozvizadzikisa zvese, chete kuti inini hangu ndakambotinonokei kupinda kuzoita specialize nemhaka yekuti mhuri yange ichiri kukura saka yaida kushandirwa nesimba. Saka pakazoendawo mwana wangu mudiki kuyunivhesiti ndopandakazoendawo kunospecialize. Saka it's a matter of yekungomaneja nguva nemaopportunities anenge achiita arise muupenyu.
Vangada kuonai kuti vawane rubatsiro panyaya iyo yemagomarara, munoshanda muri kupi?
Iye zvino ndichiri kuparerenyatwa hospital asi panguva pfupi inoteera ndichazenge ndiri kukomkokera.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Bernadette Ndoro, chiremba anoongorora iye zvemagomarara nezvimwewo. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, maita zvenyu, murambe muchivandudza utano hwemadzimai kudaro.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muguta reBindura. Tine hurukuro nasachigaro wesangano revagari reBindura Residents Association vaOlis Munetsi Mazorodze. vamazorodze vari kutaurawo pamusoro pematambudziko ari kusangana nevagari muguta ravo, asi Studio 7 yakundikana kuti tinzwe udivi rekanzuru yebindura pamusoro pezvinyunyuto zviri kusimudzwa nevagari. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vamazorodze.
Ingati nyaya yatinayo iri kunyanya kutinetsa mubindura inyaya dzekusafambiswa zvakanaka nevakuru vekanzu. Zvinhu zvinosanganisira sezvino mvura yakuda kunaya, mimwe migwagwa yatanga tinayo dziri tara yakagiredhwa yamadhastrodzi mukati merokishen. Tambotinaya zvakawanda kuti titaure nyaya idzidze, but zvinenge zvizhinji matambudziko akatarisana navo ndeemari. Nyaya yemapotoro nemarokisheni manyowani akafanana nana fezi 2 anagari kai, ikoko kwakusati kwaane marodzi, hakusi sevhisi zvakakwana, kureva kuti hakuna marodzi, hakuna mvura, asi vanhu vakavaka vari kutogara ikoko kai. Touya kunyunyu kwakatiinako kukurukuru kumwe ndekwekuti kanzuru inotenga motokari zevakuru vakuru vekanzuru dzemadhairekta mazi 4x4 maisuzwaya, but state yemafezi service delivery ari very questionable. Saka tambudziko ratinaro iroro sevagari nderekuti mari yedu tiri kushanda mari kunyanyanyanya ipapa pandakutaura ndikuona imwe isizi 4x4 hombe yemwe dhairekta iri kutopfuura pamberi pangu. Saka zvinhu matambudziko atinawo ndiwo aemanzi yekuti mari yedu tiri kushandira vanhu, nekuti vakasevenza 2-3 years or 4 years votakura motokari idzodzo voenda. Saka kanzuro yedu chaiyo chaiyo haina maproperties kusara kutown house, otherwise nehoro. Saka ndo zvinhu zvinonyanya kutinetsa izvozvo.
Asi muri kumboedzawo here kugara pasi neutungamiri hwekanzuro muchisvitsawo zvichemo zvese zvamuri kutaura izvi?
Tinogara pasi kakati wandei navo, but nyaya yavanonyaya kuchema naye ndeyekungoti like zvinhu zvavanenge vachitenga semotokari zvinenge zvichinzi zviri mumacontract of employment yedu. Saka izvozvo hapana anogona kuzvimisa nekuti takapinda basa, zviri emasi tinofanira kuzviwana. Saka isu yasaying kuti kana zviri zvinotaura contract dzenyu zviri feasible here, how feasible is it? Hazvirevi kuti do or die zvinotofanira kunge zviripo at the moment. Zvinogona kuti maybe mukatora time mukaita zvishoma zvacho gore rino, tinozviita zvishoma zvacho gore rinouya muchidaro, but tinoona kuti hatina kwatinenge tichisvika.
Vamwe vagari vemamwe maguta vatinombotaura navo tinonzwa vachichemawo dambudziko remvura, imiwo makamira sei mubindura?
Tisu tanga tisina zvedu dambudziko rekuti kuderera kwemvura, asi dambudziko riripo pamvura ndiro rekuti kupfuira kwekanzuro kusvitsa mvura kuvanhu. Semuguta rebindura chairo mukati meguta inosanganisira nemahotera atinawo, ufaindi kuti mahotera iwaya haana mvura. Matoireti anenge achinzi anoshandiswa nemvura yemazvimadhiramu zvakaiswa mumahotera.
Ndezvipi zvamungatiwo aiwa kanzuro yedu yakwanisa kusimudza?
Ipo panyaya yemvura ipapo apo kuchena kwemvura, mvura yedu zvinoenzaniswa nemamwe maguta anosanganisira even maguta makuru ana Harare naana Bulawayo, yakawanikwa iri iyo iri yakachena zviri pamusorosoro kukunda mvura dzemamwe maguta ese.
Aiwa maita basa vamazorodzo, tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekutaura nesu pano paStudio 7.
Maita basa bami.
Manga makateerera kune sachigaro weBindura Residents Association vaOlis Munetsi Mazorodze muchirongwa chedu umo tinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi mune chipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti sarai zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato remDC Tevamogen Tsvangirai vanoti vakaedza kutaura navamugabe asi zvakakona n'anga murapwa achida. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti hurumende yave kutadza kugadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere.
kuhisika.